Ini ndini Whisper Makuni Ganya ndiri kuno Cape Town kuSouth Africa. Ndoda kuti Happy Mother's Day kuna mai wangu amai Domai Mides Makuni vari kurushinga kuMount Darwin kuKatoni. Ndoda kuti amai takusuwai nhasi uno, toda kukurangarirai chaizvo nezvese zvakanaka zvamakatiitira. Saka toda kuti amai tinokudai, ende nhasi tinokurangarirai izwa renyu. Ndoda kusvitsa zvakare mashoko iwava kune hanzvadzi dzangu dziri muHarare, Olivia Makuni Ganya ari kuHeathcliff kuHarare, Matilda ari kuHeathcliff, Tanaka ari kuHeathcliff nevamwe vese vangandizive vese vanana mai muZimbabwe. Toda kukorokotedzai nhasi izuva renyu. Toda kukutendai nebasa ramunoita rekuti vana vange vachienda kuchikoro, vana vange vachichengetwa, ana baba vange vachichengetwa. Imi madzimai emuZimbabwe ndimi munoita kuti nyika isimukire iende mberi.